sisem DCT atiri part of Poland atine nechokuita nePoland. Poland isangano remanhu vakakondesta 2018. Ndosaka achizi political actors dialogue. Wa president wa candidates akakondesta ese muna 2018 wana Brian Mteki na wamwe wakadaro ndo wakaungana kuita chikwata chePoland. Isusu president Monzora was candidate 2018 saka atimu muPoland.
Asi vatungamiri vemapato yavaimirira kana mapato avo zvichireva kuti vamonzora kutungamira kwavari kuita MGCT vanokwanisa kunge vachipinda musangano iwo.
Ama actors, anonzi political parties, anonzi ma political actors. Anonzi political actors, anonzi political parties dialogue, anonzi political actors. They were there as presidents in their capacities as presidents, by actors, as actors.
Tirikuonawo vamonzora vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano. Vakawanawo mukana kana kuti bato renyu rakawana mukana wekunge richipindawo imomo muPoland kuti vataure nezvekurudziro iyoyo. Munopinda here?
Isu hatipindi muPoland. Isu tinoda hurukuro dzinobatanidza mapolitical parties nevanhu vavo, especially vari muparliament, namachurches, namacivic society organizations and all inclusive national dialogue. Hatina kuti Poland yakaipa, aiwa. Poland inoendawo neprocess yayo. Isu toda a new process inclusive, include chaunga chakati wandei.
Pane hurongwa here hwekuti musherwedzerewo nhaurirano izvozvi?
Isu we are ready for dialogue. Hatizivi hedu kuti vamwe vacho vanodawo kutaura zvedialogue vari serious here. Isu we are ready, President Monzora vari ready kuti tiite dialogue, tiyambudze vana veZimbabwe. Hakuna mabasa, zvinhu zviri kunetsa, vanhu vari kutambura, vanhu vachingokakavadzara nenyaya yekuda kutonga. Saka ngatinge upatafura tiite zvinhu zvinopa vanhu pundutso mukurarama kwavo.
Bato renyu rakawana mukana wekupinda munhaurirano, zvii zvikuru zvamungati zvinofanira kutauriranwa kuti zvigadzirise matambudziko ari munyika?
Number one, kuondongwa kwaitwa ikonomi kufanira kuti tiwirirane kuti ikonomi ifanira kuumbwa zvakanaka patsva ichimanejwa nenzira yekuti ikonomi yedu ive negrowth, inflation ive reduced, mabasa akreatwe, tive neconducive climate for investment, tive neproductivity, production, manufacturing sector yakadonha, tichitanga kuita ratchet up production and so on and so on. So economy inenge iri on the forefront. The second thing, corruption. Tinoona kuti upfumi hwenyika huri kubhiridha nenyaya yecorruption. Tinoona kuti tibvise corruption munyika, zvinoda kuti taurirane munhu how to combat corruption. Number three, governance. Toda good governance munyika ifambe zvakanaka, mahuman rights edu, democracy, maelections. Number four, electoral reforms dzinofanira kuti dzinge dzichiitwa looked into so that tive nefree and fair election muZimbabwe, pasazoita rigging and so on. Five, tofanira kuona kuti masanctions ari kuremera nyika abviswa sei, tichiurirana tese kudzema dzigo ari kuremera nyika. Institutional reform, tofanira kuti tinge tine mainstitutions edu ari apolitical, ari professional, so that anosave a country, not a political party. These are some of the issues that toda kutionesane patafura kuti nyika yedu iendere mberi semazimbabweans, savanhu vanoda nyika yavo. So isu tiri pati iri pan-africanist, iri nationalist, inoda Zimbabwe kuti iendere mberi.